mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30, 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varayiridzi parumana nzombe. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumazuva gumi apfuura vatungamiriri veZimbabwe vange vachirwisana nezvinhu zvizhinji kubva pakupambwa nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei, kuramwa mabasa kwevana chiremba, rwendo rwavamunangagwa kuUnited Nations pamwe chete nokukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa vakakanganisa vega rwendo rwavo nemabatiro avakaita nyaya yaDr. Magombei uye kuvimbisa mapurazi pasina mubhadharo kune avo vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi muZimbabwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti chinhu chikuru chichashoresa vamunangagwa kwemakore mazhinji ari kuuya mabatiro avakaita kufa nekuchengetwa kwevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata mzvinafundo Masocha kuti tunze maonero avo.
Vhiki yapera yakaitika zvakawanda chaizvo kuzvinobvira panyaya yaDr. Gombei vachivaabdaktiwa vachizowanikwa vachienda kuchipatara vachizonzi vari kurambidzwa kubuda kunorapwa nana mazvikokota kuSouth Africa uko pamwe nokuzonzi vazobvumidzwa kuinda ikoko uko zvinobva zvashatisa zita reZimbabwe zviitiko izvozvo zvingava zvechokwadi kana kuti zvisiri zvechokwadi nokuti tine zvazvinokuvharavhara mukati. Tinozoona futi kuti vhiki rapera iri ndo rakaenda purezidendi wedu kuUnited Nations General Assembly uko namaminista mamwe akaenda nawo vachinotaura nezvavanotaura zvisingabudisi kunetseka kuri kuita vanhu vomuZimbabwe. Asi zvakaita sana magetsi nemvura nezvikwereti necorruptioni zvazvibudiko koko vanenge vongotaura kungozvinatsa pamwe nokukoka vanhu vane mari kuti uyai muzorima mari dzenyu kana kuyunivhesita muZimbabwe. Saka kuzoita zvenyaya yekuvigwa kwaformer president Mugabe ndeimwe nyaya yazvo yakayambonzi vachavigwa kuHeroes Acre kwavari kuvakirwa imba inokosha ike zvino tozunza kuti vhiki yazopera vava kuzovigwa kumba kwavo. Saka zviitiko zvakawanda chaizvo zvaibata zvaibatwa nenews nevemapepanhau nevemaredhiyo vese zvichiverengwa pasi rose izvo zviitiko zvomuZimbabwe izvozvo.
Muchidimbu munofungei nokuchengetwa kwavamugabe?
Kuchengetwa kwavamugabe kunenge kunokusiririsa mukati tichitaurisa isu hunhu hwavo zita ravo nezvavakaita kunyika yeZimbabwe neAfrica yose kuti munhu unozongodovigwa mavigirwa aitwa iwayo kumba kwake ipo pamboita nyaya yokumuremekedza zvikuru mutungamiriri uyu kuvakira imba inokosha kuHeroes Acre. Saka maonero andinoita ndokuti kuzovigwa kwaitwa kumusha kwazvimba nyange zvaa zviri zvezvido zvake zvatinombovamo achiti hatina kuzvihwa vokama wamo takazvihwa asi ndoona sekuti kwava kuchitokohovedza zita nouremu rwezita ravamugabe zvose nedzidza ravo. Uchavafunga kwavari ikoko ndiani? Handiti munoona munhu waidera achifungo wafa wanaka ndokutaura kwedu pachirudzi chedu asi zvino kana ozondovigwa navanhu vashoma shoma kumusha kwake kwaita makakatanwa chiremera chake chiya chaakashandira upenyu hwose chichiri papi nyangwe akakanganisawo hake pane somunhu wenyamawo pano naapo asi kuti ndiona sekuti kuvigwa kwaita kumusha kwake handizvo zvakanaka izvozvo zvino zvaitika izvi hameno muri wekwamugabe kuti chiremera chacho chakaumbwa nomunhu uyu chichazobva papi zvaandovigwa kumusha kwake kwazvino.
Kana makatarisa rwendo rwava Emmerson Mnangagwa kuUnited Nations, chii chamunoona apa? Chii chakabuda pazviri?
Chakabuda pazviri apa handinyanyi kuchiona kuti pakanyanya kubuda chinhu chikuru saipapa patotarisa isu kuti vakandotaura zvavakataura havo zvokuchema-chema zvamasanction izvi nezvokuda kuti Zimbabwe ichibatanawo nedzimwe nyika dzainga isati ichabatana nazvo asi tikatarisa vanhu vavaitaurira vacho maamusina kana vanhu vakatombowanda vaizviwa izvozvo vaida kuteerera izvozvo saka kunonguva hako kungouya kwendeuona hendi kungouyawo kuya kwatoti kungoita tsika kutandavara kwehuku asi pasina chihombe chinobuda mazviri nokuti hapana nyika hombe dzataitarisa dzichazviteerera hadzina kana kutombokendenga kuda kuteerera zvavaitaura zvacho izvozvo vakabuda maamusina kana vanhu vakawanda asi vakataurawo zvavakataura mutsindo wazvo ina handizvionini.
Munoona sekuti kuvimbisa vanhu vanoda kuisa mari muZimbabwe kuvavimbisa mapurazi amahara hakuna zvakunobatsira?
Hakuna ndinoona zvakunobatsira iri nokuti vanhu ivavo vanopromiswa mapurazi acho handivarimika vanongova vanhu vane mari dzavo vanenge vachida kuitawo mabhizinesi kune zvimwe zvisinei nourimi saka haungangoti munhu ndokupa zvakati iye asingagoni kuzozvishandisa asina interest nyaya dzevhu iroro. Zvekare vhu iri nderavanhu kairira taakuona kuti kunzi raakuzochinjaniswa chipuwa vane mari kune dzimwe nyika ndokwaakutengesa kavhuku kwakambodzi kwakaitwa kare ukaendesa vanhu kuhondo saka haisi nzira yakanaka iyoyo yokuda kutengesa vhu kuti vanhu vane mari vacho vauye vanhu vari muZimbabwe vamwe vacho vasina vhu racho iroro vaitoritsvakavo.
Musvondo rapera rese iri takatarisa munyaya dzezveupfumi chii chamunoona chakabuda chiri nani chakaitira nani Zimbabwe?
Apa ndioni chakaitira nani kuZimbabwe. Apa ndioni hangu kuti purezidendi vairidza wamanda vachiti nyaya dzokuchinjana kwemari takavakunda vaichinja mari vachidaike zvino yava 1:2 neus dollar 1:14-15 asi tomuka mangwana nhasi yakwira zve yasvika 1:18 ukwese uko ndio kwayava uko yakukwira kuya kwavanoti vakadi vakarwisa vakaidzasa saka handioni kuti chakanaka ndechipini papapa nokuti zvinhu zviri kukwira mitengo yazvo kuZimbabwe mihoro yavanhu isingakwiri saka maonero andinoita ndezvekuti vanhu vari kunyanya kutambura zuva nezuva pasina chakanaka chatinoona. Ndiona kuti minista wefinance vakati tapa makanzuro omunyika mose mari yokudi yokuona nezvemvura asi kutizoona mvura yacho yabuda ndio zvatakamirira nokuti magetsi hakunaka ndio anoshandiswa kupi kumvura ikoko saka vangava vakaisa havo mari kumvura asi kana kusina magetsi tinozongodzokazve pakuti hakuna mvura yacho iyoyo saka handioni zvimwe zvinongotaurwa zvinotaurwa zvacho vanhu vagopemberera asi ndiona sekuti vanhu vanoita nokupemberera vaakuda kuona kuti zvinhu zvacho zvataurwa ngazvibude vazopemberera vakuona mvura yacho yaakubuda here.
Saka kana makatarisa nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazochengetwa havo nemugovera kumusha kwavo kwaZvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakutama hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakati manyepo kuti vamunangagwa vaivamanikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuhiroseka. Mashoko aya akatsinirwa nemwe hama yavamugabe vaota Chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa. Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagushungo neshoko rimwe chete, tiri veumambo tose imwee, tinochinjana uzvimba, tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva. yewedu tese asindoda kuti kwamuri please kana muri yabeperere yawirwa nenhamo let us leave muri yabeperere I decide what needs to be done isu totera tichisupporta muri yekwabeperere.
Mutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly kana kuti NCA Professor Lazmo Maduku vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu.
Chechipiri zvendechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kutaiwo isu toenderana zveshuwa nezvavanenge vataura. Kune vamwe vatungamiriri venyika vezanupf kakurutu kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza zvataurwa nemhuri but hatisi kuvaona panapa kuti vati havasi kuremekedza kungotaura chete nemuromo tinoremekedza zvataurwa nemhuri asi hatizooni kuremekedza kwacho.
Profesa Maduku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba. Vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete. Mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza ava vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato rezanupf yakasimba.
Kudiwa vepadhuzedhuze chaiye mufi vepadhuzedhuze vemumba ndozvataitwa funga kwangu kunyange shamwari yako inouya parufu rufu harina kuti wepadhuze munhu wese anongochema ende kubvira zvichitanga ndisu vanhu vacho tichinzi mayouth endai munojoga tichiendeswa kuiswa uko kwataenda unojoga tichitwa sei tichitwa sei asi nhasi tikurambidzwaupi.
Vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gacha kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu. Vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vajabulani Sibanda. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine Arthur Chiguriwa.
Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe nenyaya yekuti vave vanyoresa nenzira yebiometric registration panovharwa mahofisi zuva ranhasi 30 Gunyana 2019. Vanotungamirira Atus vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varairidzi havana mari uye nguva yekuti vakwanise kunonyoresa ishoma. Vamasaraure vati hurumende yaifanirwa kuonawo kuti vana vechikoro vari mumazuva ekunyora bvunzo.
Hurumende yakazivisa kuti ichazenge ichibvisa vanhu vese vanoshandira mupublic service papayroll musi wa30 Gunyana kana wange wasvika kana vachige vasati vaita biometric registration. Tine vashandi vazhinji vehurumende vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuwanikwa vatadza kubata deadline iri. Vhiki rapfuura iri yanga yangori vararamhanya vanhu vachimhanya kumahofisi ekwaregistrar general vachida kuti vakwanise kubeat up deadline iri asi taona kwavasvika ekumahofisi ikoko kwaakusina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kurejestwa zvaita kuti vamwe vangogara nguva refu vari kumahofisi aya vachitadza kurejestwa. Taonawo vamwe vachitadza kuwana mari dzemichovha dzekufamba kusvika kumahofisi ikoko zvaita kuti vatadze kubata nguva yakatagwa nehurumende. Tichitarisawo zvakare chikunyanyoshungurudza ndechekuti vana vari kusara muzvikoro vasina anodzidzisa. Tichitarisa kunyorwa kuri kuitwa mazamanishoni nemagrade 7 zviri kudokanganisa kufamba zvakanaka kwezvinhu muzvikoro vadzidzisi vachi manyira nyaya iyi.
Sei hurumende ichimhanya-mhanya kudai isingape varairidzi nguva yakakwana yekunyoresa?
Inyaya yekuti vari kuteerera zvavari kuziviswa neWorld Bank sezvo tiri kuziva kuti hurumende yedu amapapets ecapital vaakungo ya bari mumodi yedu ya liberalism wachiti swavango uzwa hizo zondo zvinoita swazvimbwa sungata zvevane vane mari saka tichitarisa isusu dai ma priorities edu anga ari right zvaiitwa nenzira isinga disrupt provision ne service muzvikoro kunyanya isai proposa kuti iyo hurumende yaifanira kugadzira mobile teams anotenderera achitarisa achiengage vanhu pa ground vachi update database ravo uye vachibva vaita biometric data capturing yacho zvaiita kuti vanhu vasamire kuenda kumabasa tichisingawedzere kushungurudza vanhu vagara vari kutambira mari shoma vachitadza kuenda vachitotadza kuenda kumabasa.
Chinangwa chekunyoresa uku kwebiometric registration kunopa mutsvako wechii kuvarairidzi?
Chinangwa chataziviswa ndechekuti vanoda kubvisa maghost workers. Zvinobva kuda kubvisana nekubvisa maghost workers ndobva vakutobvisa mareal workers ari paground nenyaya yekuti havana kuita biometric registration. Saka tichiti tichikurudzira kuti dai vaenda paground vanoita registration vari ipapo vachiona the real workers vari paground vovaregister pabiometric platform vobvisa the ghost workers vanogona kunge vakangopinda mupapero vasina basa ravari.
Pari zvino nhengo dzesangano renyu dzakadzokera kumabasa here kana kuti dzichiri pakungoramwa mabasa?
Nhengo dzedu hazvina kumbobvira dzaramba mabasa asi kuti dzadzisingakwanisi kuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari. Saka kana munhu uchishaya mari yekuenda kubasa uri incapacitated, ukatsanziridza ukaona mari unoenda, kana washayawo hauende. Ndopatakangozivisa hurumende tichiti vamembers edu aincapacitated, zvichireva kuti kuenda kwavo kubasa kwakuenderana nekuwanikwa kunenge kwaitwa mari. Kana yashayikwawo vanenge vasingaende, musi waya wanikwawo vanenge vachingoenda.
Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokuvigwa kwavaMugabe kwazvimba. MuDaily News mekare mune nyaya inoti vaEnergy Mutodi vanoti ivo havazivivo kuti kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari kuchapera rini. MuHerald mune nyaya inoti mukuru wekambani yemabhazi eZupco vaEvaristo Madangwa vazivisa kuti maZupco achakwidza mari inobhadharwa nevafambi kakapetwa kaviri kutangidza mangwana chipiri. MuNewZimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachikwezva vanhu nemasangano akasiyana-siyana vasisafare neutongi hwavamunangagwa kuti vauye kubato ravo kuratidza kusafara uku. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Yo, paSudio 7 apa kukubadzisai me sevateereri veStudio 7 nevanotepfenyura wacho kukubadzisai zvakanyanyisa tichikuti simbai simbai. Handinoda kutenda hangu masoko atawana na Reverend awo aabude pachena achitaura chokwadi chaivo ndikuna akaitirwa zvakanaka namukadi ari kuiti takaka munhu ari raiti kunavo akaitirwe zvinhu zvakashata anototaidza kuti hapana zvaakatoitirwa asi akawanda acho ndiwo anhu akaitirwa zvinhu zvakashata ashoma shoma ndiwo akaitirwa zvakanaka na vamugabe avo. Ndatenda hangu nemashoko avo aabude pachena achinyasa kutaura chokwadi chaivo zvakanaka izvozvo kutaura chokwadi chinhu chakanaka sei. Ndinotenda hangu nevatsigiri vemudc vakaratidza kubatana vakashaya vakakuwara nyadzisi zanupiefu. Ndatenda hangu chaiko mukoma hwande zviita
mangwanani akanaka vana zvangakandimiri. Chandinokumbira ndechekuti zanupiefu chai chaiyo kawaiwo kutanga nokupedzisira panga achiadresa iri kumusangano kuun ungaadresa musangano musisina vanhu unoadresa chii chaanoadresa chaanotaura chii chaanoziva plus iko zvino zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka munyika iko zvino vari kuti ticha wesenga uya zanigirika azogadirisa chitupa cheplastic instead yekuti ndivo vapinde muzvikoro vaone vanhu vachiona vanhu ndokuti vaone maguest workers kana vandizi kuti vakavoita sei maguest wese kanzi ari kutoshupa ari kunyangadza nekuti ndimbeda vanhu vari kubvundisira vanhu nguva nenguva wai zvinji chingu zvisingamiri zvakanaka munhu angagwa azivi zvaanoita ngaabve pachigaro upinde vanogona kwete zvavanoita zvekuda kuchikuitira svina munyika muno hakuchagariki ikozvino kana kuti kuti mari chaichai ubate mari chaichai uibate kana kuti iro ndikirika ratgs racho haribatiki handizivi kuti unofungei haa ini ndaniara nazvezvi vanhu vezano havazivi zvavanoita vose munomu medu munomu kana muri mangu munomu wa 28 kana chikuni chaichai harizivi zvarinoita unongoita zvimwe zvinhu zvisina namaturo vose basa ndorokugara vakangofundisira vanhu handizivi kuti vanofundisira vanhu vachifeva chesei ndatenda hangu
Studio 7 maswera sei tokumbirawo varubatsiro vanhu vaya Zano PF yatiuraya mhetoita sei Zimbabwe yapara noda kweZano PF dai magonawo mapindira Zano PF yatiparadza
makadii zvenyu vashamarari okoko amereka ikoko ana blessing mhemberero ye 20 years noinzwa iriko asi rinokurudzira vakuru vakuru vedu avo kuti vapindewo mumaruva umo vachikurudzira vechidiki kuti vavhote nekuti ruzhinji rinongotsigira asi harirejisti kuzovhota saka pamavhoto apo tinenge tiri vadiki saka tokumbira kuti vese vatungamirira vapinde mumaruva vachikurudzira kuti vanhu vadi vavhote ndo zvendingataurawo
makadiwa shamarawo studio 7 wese nevanoteerera studio 7 ndinoda kutaura hangu pamusoro pevanhu vezano PF avo zvinoshamisa chaizvo purezidendi kuti vanofamba vachienda vachitaura mashoko okuti Zimbabwe kwakanaka zvinhu zvese zviri normal asi vasiya varuwa vanovharira munhu kuti asaende kunorapa kusouth africa vanoda kuti afiremo pamusoro pekuti vamukidnap vamuabhusa vanoda kuti afe ndo zvavari matrue colors evanhu vezano PF ndo zvavari chaichaizvo hakuna chamunoona chinobuda pamusoro pevanhu vezano PF basa kunyepa chete kuti purezidendi anonyepa kuno vamwe vanhu achitiye zvinhu zvakanaka kuZimbabwe achitadza kutaura chokwadi nokuti anotya kuti akataura chokwadi zvinhu zvese zvaanoda zvavanoda hazvifambi vanongoda kuti masanction abviswe chete asi kugadzirisawo nyika nekuita zvimwe zvinhu hawadi basa kurova vanhu chete nokuuraya vanhu ndobasa ndozvavanogona ndozvakangozara mumusoro mavo bedzi vanhu vakaita sevanhu vasinganyarawo nezano PF havana tsitsi kana nevanhu ndatenda
vana vezimbabwe taneseka zvokuti dai zvaibvira kuti hurumende iripo yaingobviswa nemuromo sekutaura kwatiri kuita ingadai yakabviswa zvayo nokuti taneseka kuti tishande unoshanda sa hapana chinobuda mari dzacho hadzina zvadziri kutakwanisa kuti dziiti dzinobatwa kubhengi dzinobatwa kumaekokeshi mapesendeji acho avari kuisa hatichakwanisi kana kuziva kuti toita sei
makadiko vana mukoma jonga kustudio 7 ichikwasisamo sevateveriri vestudio 7 ini ndinoitwa Lavet ndine urombo nekutaura kwakaita vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vachibudisa izvo zvinoratidza kuti chiyo chakanga iri sikreti yehurumende yezanu PF nguva yose nanhasi ingoripo sikreti iyoyo pamagamba ose akaradzikwa muhiro zeka vanhu ivavo havana kurara murugare zvinri pachena kuti nhengo dzevanhu idzi dzavanhu avanonzi magamba vakaiswa kuhiro zeka dzakabiwa kuone commando barracks vachiita zvavo izvozvo zvekutsvaga simba risina kunaka reutungamiriri wezanu PF zvichireva izvo kuti Zanu PF chokwadi chikwata chemasatanist Zanu PF must fall very soon immediately Zanu PF masatanist ndatenda zvano
pamusoro vakuru vestudio 7 vana mukoma jonga tinokutendai nechirongwa chamunotipa murambe makadero ndinongochema nezviri kuitika kuZimbabwe kwa zvaratidza kuti vanonzi vamunangagwa vakwata vacha vakwanisi kutungamirira vanhu vatadza anga vachimbosiyira mwana muduku ZANPF yakone waina kana kana jambo kutowedzera kuura nyika taiti kuda vachagadzira ino vatowedzera kusvika pa last saka zvakadza kuti havakwanisi zvachose havana kana chavanoziva ngavape vana vanoziva vakadzidzavo vana vachamisana vamunagagwa chero kuchikoro chako chaiko nonga chero vaingota basa rokukopa.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motikari makumi maviri neshanu dzinodhura dzemwanakomana wemutungamiriri weEquatorial Guinea dzakatengeswa paauction nezuro dzikaunza mari inoita makumi maviri nematatu emamiriyoni emadhora. Motikari idzi dzakatorwa nemapurisa ekuSwitzerland mushure mekunge vaongorora vakaona kuti dzakange dzatengwa nemari yakawanikwa nenzira isina kunaka. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International riri kukurudzira sangano renhabvu reFIFA kuti ribatsire vanhu vekune dzimwe nyika vanoshanda muQatar vachivaka nhandare dzenhabvu dzichashandiswa pamakwikwi eWorld Cup muna 2022. Amnesty International inoti vashandi ava havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro uye vamwe vari kutodzokera kunyika dzavo vasina kupiwa mari yemihoro yemakore mazhinji.
Yo shetan tera kabiza, let's do it.
Mulegea na titiende na kusanga lala chapi otati titide nyana chiko ipapa chamuno roe rana ipapa
amuna kuneza na chikazi changa hapa
chinja impaka esingo e kurwisa na hii
chitambe chikitaka presha chomasi ena
stefaka sasa ibate mwe
Gaiba ke Freeman achibatsirwa naMacheso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vamwe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
soku isika